zorawun gaba mun nan ga kwakwalo kuma sangana wai ZPF ne utungamiri na makurukote ya hurumende wose leo kuti zvichembo zvakasvika kuvatungamiri nokumusangana kuti vana vokupinga vanga vachiti ivo hatina kumbobvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiriri wenyika kubva 1980 vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuerenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017 asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika pari zvino asi mukana wokuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachivanzwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza vanhu kuti vaungane saka ndosaka maona mhomho yanga yakazara kuno yevanhu vanogona kuita zviuru gumi nezvishanu kureva kuti 15,000 vana vachiuya kuno vakuru navadoko masabhuku machifu nemhomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvitsungo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati zvinosanganisira migwagwa yavo zvinosanganisira nyaya dzemvura zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yavo yanga ichitaririra asi
saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yebhinga kubva 1980
mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira ruregerero kuvagari vebhinga vakumbira ruregerero kumadzimambo navatungamiri vose vokuno vachiti takakanganisa naizvozvo zvatanga tisiri kuuya kuno ndokusaka ndaunza makurukota angu vose kuti vatambire zvichemo zvose dzezvigadziriswa zvisinei nechekuita nesarudzo pese but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudiriri under the theme yokuti no one and no place must be left behind
vakawanda vanoona sekunge vamunangagwa vatora danho rekushanyira bhinga nekuti nyika yatarisana nesarudzo zvii zvamungataura
nyaya dzebudiriro hadzinei nesarudzo zvekare kwanga kuri kuti vafambira sarudzo chete vasina kukumbira ruregerero vafambira nyaya iri yadano yemusangano wezanupf nevana vari kuro ndochekutanga chechipiri vafambira nyaya dzebudiriro inova pane zvinhu zvandataura izvi kuti zvigadziriswe kuti nzvimbo yebhinga iconnected nemamwe matunhu ari muno munyika inoyi munyaya dzebudiriro munyaya dzemugwagwa inofambira nzvimbo yacho isvikikewo chechina vamunangagwa vataura kuti vanhu vari kuno vari padhuze nemadhemu anoita nezvehove and vanga vachitaura kuti vanoda mafishing boats zvinova zvikepe zvokuredzesa asi vanga vasina nokuti hakuna kwavanga vachikwanisa kumbira vapiwa zvekare mukana wokuti vapiwe ma31 mafishing boats adhonetwa kune vechidiki namadzimai nemazimbabwe kuti vashande pamwe chete kuti vabhuste bhizinesi ravo iroro saka zvose izvi hazviperi musoro wa26 March zvicharamba zviripo saka zvinei nokuti tauya panguva yesarudzo kana kuti kwete avo vanoti tafambira sarudzo vangangodawo zvavo kuziva kuti haisi mhosva zvekare kuti tikurudzire vanhu vedu kuti vavhotere musangano tiite hokero yekudzosa vanhu kumusangano wezanupf kwaivo vanofamba wani kunyange zvavo vachifamba vakaisa maoko muhomwe vasina chavanacho chavanowanzira kuvanhu